A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 25th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the proposed Marriages Bill, which seeks to harmonize marriage laws in Zimbabwe and bring the governance of marriages under a single act.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 93059 45 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now. If you haven't liked us yet, you can please visit our pages at VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation right now.
Well, if you're just joining us now, we are discussing the proposed Marriages Bill, which is intended to consolidate marriage laws and bring it into line with the Constitution. And this bill was published in the Government Gazette on the 19th of July.
And the proposed Section 40 of the Marriages Act states that one can enter into a civil partnership with any person of the opposite sex who is above the age of 18, despite their being married under 5.11.
A partner now has a claim over the property belonging to a married couple. In the bill, civil partnerships are not defined as a marriage. Although they are recognized by the court of law, civil partnerships are specified as only between men and women. Same-sex civil partnerships are not recognized.
And the bill proposes to merge and reconcile the Marriages Act, Chapter 511, and the Customary Marriages, Chapter 507, and confer equal property rights to parties of both respective marriages.
It repeals Chapter 22 of the Marriages Act, which had allowed child marriages under special circumstances. The minimum age of marriage is 18 and applies to both sexes, including civil and customary law marriages.
And it will now be a criminal offense with up to 5 years imprisonment for anyone to facilitate or abet a child marriage. Chiefs will have the power of the marriage officers under this new bill.
And the opposition MDC on Wednesday reportedly blocked ZANU-PF's attempt to rush the marriages bill through parliament. Justice Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi Ziyambi wanted to move a motion to suspend the clause that states that when a bill is gazetted, it must take at least 14 days before it is introduced in parliament.
And if the bill has actually been discussed in various communities and platforms, with some residents saying Section 40 promotes infidelity, while other activists say it has various other shortcomings. So that's what we want to hear from you. What do you understand about the bill? What would you like to understand about the bill? Join in the conversation right now.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhasa kathesi lamhlanje sixoxa ke ngalo mthetho omutsha uhulumende azama ukuthi ube ngumthetho welizwe ukuthi abantu oyemichado. Njalo kuleyo umthetho lo usuke wacutshungulwa emphakathini abantu sebeke bakhuluma ngawo njalo abanye bawusola bathi kulelinye ihlandla lawo elithi lona umuntu angathatha engavela hlale lomunye umuntu angachadanga laye umuntu lowo laye selelungelo lokuthi athathe okunye kwakho njengempahla ngoba bahlala isikhathi eside phela sebenjengomama lobaba kodwa khona abaningi babe kukhangela njengomasihlalisana kutsho ukuthi bengahlala bonke ke kunjalo lanxa omunye wabo ethethe umcha echadile umchado ke lowo oka chapter 511 engazihlalela njalo lomunye kungabi khona ukuthi kube licala njengalokho bekuyikho khona kodwa okunye abanye abakuthabeleyo ukuthi umthetho lowo awuvumeli ukuthi abantwana abancinyane bendiswe. Kuqala kwakuthiwa nxa umntwana eleminyaka elithumi lesithupha njalo abazali bakhe bevuma ukumendisa bengamendisa. Kodwa kathesi lokho sokulicala njalo umuntu oficakala ikwenza ulakho ukubotshwa agwetshwe. Siyabona njalo ukuthi induna sezilamandla ukuthi lazo zikhangele zibone umtshato ukuthi abantu bengatshata nje kube yiyo induna efakazayo. Okunye njalo sikubona ngomthetho lowu ukuthi ibandla le-MDC liwuphikisile lapho ibandla le-ZANU-PF lifuna ukuthi uhle uvunyelwane emthethwandaba edalele ephalamende bathi hayi kati ugijinyiselwana siqaleni siwuhlaziye sibone ukuthi siyavumelana lawo yini. Yikho ke lapho esesikhona kathesi sesimelele nje ukuthi umthetho lo sibone ukuthi uyadluliswa yini lapho ephalamende ngoba wona ubuvele usuveziwe ku-Government Gazette ke kuthange. Yikho ke esifuna ngeviki edluleyo yikho ke sifuna ukubona ukuthi wena uthini ke ngalo umthetho. Ungasi nika inombolo zakho zakutshayela ucingo sixoxe la.
Kuneo vachangobva kupinda muchirongwa chedu aiwa nasi toda kusangana pano tichitarisa isu new marriage bill iri kuda iyo kuti iwanikwe iri kuzeyewa parizvino iri kutaurwa kwakawanda wanda saka tichange tiri kuzeya tiine magweta nevamwewo kuti zvinoreveiko mutemo mudzva uyu nokuti tiri kuona vazhinji madzimai vaitaurawo nyaya yemachapter akawanda wanda mumamarriages act atiri kuona aripo parizvino. Saka ndo zvatinenge tiri kutaura nemi nhasi kuti kuvandudzwa kwemutemo iwoyu wekurorana zvinorevei. Saka tichange tiine nyanzvi vana mazvikokota vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vachizeya nesu pana pasita. Tonzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga tina gweta muzvare Lucy Chivasa vari panorigai. Tiende kwavari tibva tanyatsonzwa vatitsanangurire kuti zvinoreveiko izvi. Halo Mzvare Chivasa.
Makadizvenyu.
Aiwa, mabva manyatsopinda tichangotanga chirongwa kuti sagweta kudai munyatsotitsanangurira kuti zvii chaizvo zviri kuitika panyaya yemarriage bill iyi.
Okay, ndichaedza kutsanangura nemuchibimbu ndichitandiro ndiro dzekuti sei tasvika pakuti tive nemarriage bill idzva munyika medu. Then pane zvandinenge ndatsanangura kana pane maybe zvinoda kujekesa kana tazoita mubvunzo ndezvotsanangura. But regai nditangire pakuti before 2013 tave nebumbiro remutemo idzva. Tanga tisina mitemo yedu yanga isina kuiswa pano pamwe chete kuti tizikane kuti tiri kumbotaura nezvei kana tiri kuti mitemo wewanano. Kureva kuti tanga tichingova nezvatanga tichishandisawo hedu kuti tione kuti vanhu vakawanana here ndokungepasiwa kana ndonge vanhu vari kurambana. Saka zvazvanga zvakadaro izvozvo panga pane futi rimwe gepi rekuti civil marriages act yedu yaizikanwa nevakawanda ichinzi chapter 37 iyaiya yaiti zvemi mwana ane makore 16 anokwanisa kuti apinde muwanano. Saka kuuya kwakazoita constitution yedu yakabva yanyatsa kutsanangura kuti chinonzi mwana chii uyezve nenyaya yekuti tanga tiine mitemo miviri inotsanangura kuti nyaya yewanano inozivikanwa. But pane dzimwe wanano dzanga dziripo dzichingonzi hadzizi wanano but dzinozoita wanano chete kana vanhu vaakusiyana kana kuti pasiwa. Saka izvozvo zvaikonzera nyonganyonga kumatare kuti zvinonetsa kuti tizomisikidza munhu kuti mudzimai wemufi here kana kuti vaakurambana angari mudzimai wake here. Saka nyaya yakanyanya kutsiriridza kuti tizoita wani mutemo watitaura nezvavo uyu uri kuchiri kunyorwa. Saka tichiri kumuti bill ausati wasvika papresident aasei kuti tiiti act ndosaka tiri kuiti bill. Chakanyanya kukonzeresa inyaya one yeconstitution yekuti makore evana ekuzvarwa. Saka marriage bill redu nyuwani riripo kuti riedze kuwerengedza magepi ese anga aripo iyayo. Saka ndichitanga kutsanangura regai nditi marriage bill redu raakuburitsa pachena nyaya yemakore kuti chinonzi mwana mwana hazvinei kuti mwanakomana kana kuti mwana musikana. As long as munhu iyeye ane makore ari pasi pe-18 haagoni kupinda muwanano ipi zvayo. Saka ndechekutanga chiri kuadreswa nemarriage bill redu. Then pouya nyaya yeconsent yatingati zvoni pachishona chido chemunhu kubvumirana kuripo kuti munhu ari kubvuma here kupinda muwanano zvinoreva izvo kuti wanano dzimwe dzakanga tajaira dziya dzekumanikidzirana like kuripisa munhu ngozi kana kuti kugara munhu nhaka munhu wacho asingadi mutemo uyu bill iri harisi kuzvibvuma vari kuti izvoni munhu ngaasamanikidzwa saka munhu anogona kupinda chete musvitsa ndokunge aine makore ari pamusoro pe18 kana kuti achida achizvibvumira kuti iye ari kuda kupinda muwanano iyoyo saka marriage bill redu riri kutsanangura wanano dzinenge 4 ndingangodziti wanano 4 purpose dzekutsanangura saka wanano yekutanga yevari kuti civil marriages ndo iyo iya yatagara tinayo yekuti mukadzi mumwe murume mumwe chete then poita customary yekuti munhu hake isusu chivanhu chedu customs dzedu munhu anobvumidzwa kuita madzimai akawanda anofanirwa futi kuti iregistre iyoyo because panga pane pakutsanangura kwandaita before tanga tine situation yekuti munhu anenge akangobvisa roora but vasina kuzochata taizongonoidaidza kumatare kuti unregistered customary law union nenyaya yekuti hapana chakabviswa hapana like pane zvakabviswa but vanhu havana kuzoenda before marriage officer either kunoiregista secustomary kana kuti secivil marriage saka apa chatikutaura ndechekuti pamarriage bill newone riri kuti within 3 months kana vanhu akange abvisirana oro wagara munhu ari kuda nhaka unosungirwa kuti uende unoregistisa chini wanano iyoyo ende tiri pawanano yechivanhu iyoyo zviri kunzi zvekare machief edu madzimambo nemadzishe handiziva vanhu vanoshandisa zvakasiyana siyana zimbabwe zvibva nokuti vari kupart it but tiri kuti machief edu vana vatoti macustodian necustomary law vaivaya madare ana mambo vari kunzi vava kukwanisa kuregista customary marriage iyoyi then passive partnership ndo iri ku yandiri kunyanyoona kwandinofamba ichinyanya kutaurwa nezvayo because before taita bill iri cohabitation yanga isingarecognizwe kuti pamutemo kugarisana kwanga kune chekuita newanano but bill redu riri kutsanangura
ndombokubatai muromo ipapo kuti kana muchiti cohabitation mukureva kubika mapoto here pachivanhu kana kuti vanhu vanenge vakatororana
kufika mapoto pachivanhu handiti kwanga kusinga before bill iri kwanga kusingatariswe pamutemo zviya zvokunzi vanhu vabika mapoto yanga isina mutemo waingoti like kungoita kunge zvisiko handizoni ndazvitsanangura sei but kuti kungoita kunge tiri kuti hakuna zvakadaro kind of kuita kunge tikungoita tene blind eye kuti hakuna mapoto but mapoto ariko such that munhu anenge abika mapoto let's say ini ndabika mapoto najohn wangu kana kuti napeter wangu handaigona kuenda kumatare kunoti zvatakashanda tese ngatigovaniswei kana kuti let's say ndafirwa ndanga ndiri mumapoto hapana hama dzeasara achirarama dzanzi chingouya votora zvinhu zvasiyiwa nemufi saka apa bill redu riri kuti izvoni kune inonzi civil partnership but civil partnership iyi inenge iri on domestic basis chazvo kuti ehe vanhu vari kubika mapoto but zviri kutozivikanwa kuti lucy mazuva ano pane munhu waari kufambidzana naye but haana hake chaati abvisa kuvabereki vangu kana kuti chii but ndoya iri kutsanangurwa secivil partnership but pandiri kuona pari kuzoita kuti bill iri nyanye kudibhetwa vanhu vanyanye taura nezvaro mandinofambawomu inyaya yekuti zviri kunzi iyoyi civil partnership handiti ichange ichizonzi inoexista even though parties to that civil partnership are married legally to other people saka kutsanangura kuti inini ndinogona kuva mucivil partnership nemunhu ane muchato
ndirikuzviziva
kana kuti handisi kuzviziva but the fact yekuti inini ndiri mucivil partnership nababa nhingi kuti musi wataakurambana ndichiti ngatichisheya naye inini nditore bhara renyu inini nditore mugomo wangu kuti vati hazviite handina kubika mapoto neyo kana kuti handidi kuti ndati mapoto because bill raakutoidaidza kuti civil partnership kuti munhu azorambirira kuti handina civil partnership newe because ndine muchato wangu ndo zviri kunzi nebill hazvina basa as long as inini ndikakwanisa kupruva kuti for the zviri kunzi pane zvichatariswa kuti tiiti icivil partnership inogona kuti tiindatene kumutemo here duration kuti yakareba sei civil partnership iyi plus manga muchigara sei in terms of macontribution ndiana nga achitengawo property ndiana nga achitengawo sadza manga makagarisana sababa namai here mucivil partnership yenyu
regai mumbotombokubatai muromo ipapo
pane ishe pedzisira yandanga chida kuti nditsanangure tisati tapinda pakubvunza mubvunzo kana kuadiresa zvandinenge ndasiyirirawo nekuti bill racho rakakura pane nyaya yekuti izvoni ese ari tu ma marriages aye anifana kuti a register but civil partnership ndo isina hayo registration but ndo panda nichiramba nichidzokora kuti ndo panyanya kuti vanhu vakawanda vacha but ko munhu anozopinda se civil partnership nemurume wangu andakachata naye.
Aiwa, mashoko taabata. Uyezve madzimai ndinoshuvira kuti muuye munyatsoteerera nokuti havari kutaura ava igweta guru. Vari kunyatsotaura vatidedemura kuti bill iri rinorevei. Uyezve madzimai vakateerera zvii zvamungada kunzwa kubva kumari kunyangwe hayo isati yakunzi ya law, ya act. Asi pari zvino vari kutsetsemura vachinyatsotaura kuti zvinorevei kuti tisazowanikwe semadzimai tisingazive zviri kuitika. Saka batai makadaro tichambotora mumwe munyarikani wedu kune avo vese vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ndinokutenda inyora imuvunzo yamuri kuda kuti tigovunza lawyer wedu vari pano amai Chivasa.
Yebo ke sithanda ukwamukela unkosazana Magoto Ngamahlango wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise. He was siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga.
Yes, siyaxolisa ukuthi sibambe isikhatshana singabuyi kuwe kodwa sicela ke wena usitshele okuzwayo ngale umthetho ukuthi ubuthini ngawo uyini okubonayo ngawo.
Okukhona ngomthetho lowo ofuna ukuba khona ibilemeri ikhanya ilokuthi kulokuhle lokubi. Okuhle kakhulu yazikhanyela kakhulu ukuthi isicaca kathesi ukuthi wena umntwana ngumuntu ongakanani ilandela sekelo sobuso welizwe sithi wena umntwana le 18 years ongangokuthi akasavumela ukuthi ende kumbe akasavumi ukuya ecansini icacile khona lapho. Siyakubongela khona lokho. Isibuya futhi wena ikhumbu ikhuluma ukuthi wena ungenwa nxa usuthe wafelwa laphana usukumfela kwazi akula siko elingakufosa ukuthi engaphuqelela usifazane ukuthi angene engafuni. Yakubongela lokho. Uhle kukhona silokunye ngokwenzakala laphana kodwa uma sesiyakhangela isection engani ikhathaza kakhulu inkinga ehlupha abantu ukuthi ungani isifuna ukuchitha umthato usection 40 ngoba singananzela kufana ukuthi khona sokuthiwa khona uma sihlayisane kumbe uchaya amabhodo nakunje ngimahla ngihamba ngechaya amabhodo le ndoda yomnikazi echadileyo nxa sesisehlukana ngaba lobufakazi bokuthi lokhu lalokho besenzelana lokhu lalokho besenzekala sensiba leshe which means baqaqathekisa mina emichitha muzi besehle angiboni lapho isidlinge yakhona umnikazi omthado nxa sikhala laphana umthado ikakhulukazi kulabantwana sithini ngabantwana nalabantu abasegumene nxa sebengabona kwasa sokubuya ichitha muzi eliyimi sengizoshiya impahla zikababa sikananzela kathesi kakhulukazi. Njani into leyo ayisozisebenzile ngibenzizoba abaningi bethaba bethi hayi sesivunyele ilungelo lokuthi sibe labanye lama-girlfriends bama-small houses okusemthethweni unkosikazi angatsho ukuthi asikunanzeleleni ibhileka ikhuluma ngokuthi i-civil partnership ngiyabobaba kuphela lo mama la engakwenza khona lokho. Singakhangela impilo esiphila kuyo kwalezi nsuku abantu abanye basebenza overseas bachiya abantu amakhabhuza asiliwandawo soko ngiyana mbona ngani kuzadu abantu bazalinyeka bahlale bonke abe 3 months ngoba oyisikhatha sithize omunye nxa sebethe so ukutshontana kwabo khonkhana sokuthetha sokuphela omunye angacabanga ukuthi ngilelungelo lutha impahla zomunye uyalutha asicabangeni ngemuli liyana esendlini kuvele kule muli kulomthato abantu abathadileyo okwazakalayo. So yikho mbona ngani lapha awuhambi kuhle sesiqakathekisa ukuthi sivikele laba omahlalisane omakhwapheni asisandivikeli kakhulu umnikazi womuzi.
Hayi siwuzwile umbono wakho ungahlala khona phecingweni sizaphenduka njalo kuwe ke sithathe umlaleli wethu umsunduzwa Ndlovu siyakwamukela icingweni.
Kunjani mamhlanga?
Yes, siyabona ulobile inombolo zakho lapho ukuthi sikuchayele ucingo ungasinike lakho mayelana lalolu daba.
Ngiyaluza udaba Magasela kodwa hayi inkinga umthetho wakhona ungathi uvuna kakhulu abantu abangomama. Ngizahlala kulolo olwama-girlfriend. Uyabona Magasela emadodeni angu 20 aba yi 2 amadoda ahambe siyahlala endaweni yomfazi la okungathola khala bona ukuthi umfazi usendaweni yakhe emadodeni angu 20 ayi 2 amadoda ahambe siyahlala endaweni yomfazi ngakho ke mami na ngithola uSibongile azohlala lapha ke my girlfriend yami after 3 months asiboni ngasolinye siyaxabana bese kushare ama TV lembeda bazombona ngani futhi ukuthi uSibongile esesiyahlala loJabulani futhi bazombona ngani ukuthi usuka kwenye indoda ngoba sengakwazi ukusixabana nami lana athathi yayehlala loJabulani ngale after 3 months axabana loJabulani athatha okunye ukuthi ke lapha kusokuzovela igebengu zabafazi kulelo kulomthetho.
Ye kodwa simzile inkosazana bagoda amahlanga la ikhuluma ukuthi hayi labo baba kunjalo labo mama kunjalo kuthi ukuthi lapha sabe kusiya nguye ukuthola empahle eziningi nguye ubaba yini kumbe umama. Ngoba lo mama la engakwenza. Labo baba la bengakwenza khonokho ngenziwa ngumama. Eh ukhona Ndlovu? Hayi ngabona ukuthi uMlandlovu
sokuthi angazi noba nje
I think let's take another caller we'll come back to Ms. Ndlovu. Hello caller makadi yenyu
Zipo makadi yo
Ayi wathi rwadi tukuta ona nani uye zvemuri kupi
Ndilo rain mudisi
Ehe taona manyora kuti muda kupinda muchirongwa tinokuchingamidza muri kupi sister Lorraine
South Africa
Okay, ehe taurai tinzwete pewo pfungwa dzenyu uyezve kana pane zvamuda kufunza kune gweta redu riri pano munogona kufunza.
Okay. Ini ndinona sekuti tatorasika, we need direction kuti tanga patsa chaizvo.
Mhm.
Ya los zvakanyanyisisa zvekuti kubva kukura kwedu hatina kumbobvira takazvinzwa nemi kuti zviri kutotanga sei confusion chete ndomaonera ndiri kuzvita confusion tikutodawo direction. Marasikira acho hasisina kutemira zvakanaka. Kurasika chaiko chaiko yako kutenge uri mugomo usina kana direction yekuti ndabva kupi kana kuti ndiri kuenda kupi. Ndiro mashoko angu ende zvinorwadza.
Saka chanyanyo kuku shungurudzai apa chii chamungada kuona kuti pazogadziriswa.
Izvozvo zvekunzi girlfriend ichazenge yakugonawo kuclaima zvinhu zvamakaunganidza iwe nemurume wako kana kuti iwewewo mukadzi unenge waane umwe murume wauchazenge uchifambidzana naye iconfusion yega yega nokuti zvinoita kunge kakusemesa so zvinhu zvacho
aiwa mashoko makuku tumungada kubvunza here chamungada kubvunza kuna agweta vari pano
ndanchida kubvunza kuti saka chapter 37 iya yainzi kana machata chapter 37 yabviswa haichashandi here kana kuti nekuti zvainzi chapter 37 murume kana achata nechapter 37 haachabvumirwa kutora umwe mukadzi kana iwe uri munhukadzi une chapter 37 unogona kusumisa umwe munhukadzi anoita afeya nemurume wako ndozvandanchida kubvunza
muripo here muzvare yechivasa mubva mabvunza kola wedu mupinduro kola wedu
ndiri pano
ndakapindura
kona yedu kuti vatanga kubvunzwa kwavo wakanangana nekuti saka kana iri chapter 37 ndoita sei kana murume wangu akafambidzanawo negirlfriend yake mutemo wekuti munhu haabvumidzwe kuchata nevanhu vaviri unenge uchingoripo saka kureva kuti isusu tinokurudzira kuti vanhu vashandise mutemo kana ukangeona murume wako ava neimwe girlfriend woshandisa mutemo zvichiri kubvira kuti mushandise mutemo wachona reason ndiri kuti zvichiri kubvira ndeyekuti panogadzirwa mutemo tinenge tichiedza kugadzirisa zvimwe zvinhu but pakuedza kuzvigadzirisa still panogona kusara rimwe gepu semaenzaniso ndoda kungovapa kuvapindura mubvunzo wavo ndichitoshandisa umwe muenzaniso nekuti ndoziva kuti tine vateereri vakawanda vanogona vachitovawo nemibvunzo iri along those lines kuti zvakafanana ndopa muenzaniso wenyu inini handiti host yedu mune mhuri yenyu mune murume wenyu voziva kuti Lusi ari kutorana nemurume wangu handiti and muzvigadzirise using mutemo munozviignora kuita kunge mazvitambira kuti chaapabarika then murume uya ofa inini handigoni kuti ndizvonzi kwananga ndichigara mouya monditi wanga ungori girlfriend weas tagara chese ndataura inini kuparishatwa nguva yamagara mese mune vana here magariro acho amanga makagara anga akaita sei saka hazvizogone kuti kana munhu wedu afa tisina kugadzirisa nyaya yedu munhu wedu asati afa inini ndozouya hama dzemusi kana kuti namai guru vachona vasara vakunditorera zvinhu zvangu kana kuti vakuti vana vangu hava inherited because vana vegirlfriend. Ipapo ndopari kunzi a civil partnership will exist notwithstanding kuti munhu uyu anga ane umwe muchato uri uko, because panguva yazvaiitika zvinenge zvisina munhu akaita sei akazvigadzirisa. Saka inini kurudziro yangu ndakazvimirira pfungwa dzangu segweta raverengwa womutemo rikamuona nekuti inini kana munhu akaona munhu wake ari kufambidzana neumwe munhu, gadzirisai nyaya yacho zvichiri kugadzirisika, because kana mukamusiya aripo zvafanana nekunge muri kutambira kuti munhu wangu ane umwe munhu. Then muenzaniso wokupedzisira wandinoda kupa panyaya yecivil partnership iyoyi wandinonyanya kusanganawo nawo kuvanhu vandinobatsira kubasa kwangu, zvafanana nekuti ikonomi yedu munyika munomu yaoma, munhu wese anozviziva, vanhu vari kubuda kunze kwenyika vachinokwasha kutsvaka wokurarama kunhu. Pakadaro ipapo munhu anogona kuenda onoita imwe mhuri kwaaenda, kana asara muno muZimbabwe anosara achiita imwe mhuri. Zvinhu zvakadaro zvikasagadziriswa, unotoona dzimwe nguva maclients anouya ndichivabatsira, munhu pane vanhu vane tsika yekusiyana kurambana kuyakuya vorega kudamburisa muchato zviri pamutemo, kurega kubitisa divorce inonyorwa pasi. Saka inini pamwe samai guru kana kuti samai nini ndinoramba ndakangobatirira bepa rierie, but ndichiziva kuti munhu wangu atova nemhuri somewhere, munhu iyeye paanofa kana kuti paakurambanwa inini ndozouya chete nebepa rangu ndichiti tanga tine muchato. But kutaura chokwadika ndoziva kuti this statement will make me maybe popular or unpopular, but ndo chokwadi muchato harizi bepa. Muchato kugarisana vanhu vachibanana vari mudzimai nemurume, but the moment yaunoti ni ndakagarira bepa rangu uchisiya murume wako achinogara neumwe mudzimai, chapter 40 subsection 5 ndo pairi kupinda ichi adresa ipapo kuti inini musagara masiya munhu wenyu achienda unoita chini civil partnership neumwe mudzimai, then moda kuzongozvishandisa chete when it benefits you. Tikanyatso kuzvitarisa ka zviri kunzungu nekunyini, zvakanaka zvakaipa zvinobva nekuti kutaura nyaya yei. Otherwise mutemo hausi kungobva nowhere nekuti vanhu vakubvumidza kuita magirlfriend. Panei pachitotariswa kwatiri kubva nako nekwatiri kuenda nako, because tinoziva hama dzedu dzakawanda vakasiyana nevanhu vavo vakasachekesa muchato yachona, but vanozoda kuishandisa pazvinenge zvichivabhenefita. Ndingangoti muchidimbo I hope muteereri apindurika pamubvunzo waanga abvunza, because ndazoramba ndepamuenzaniso chinangwa chiri chekujezesa kune vamwe vanga vane semuvhunzo.
Aiwa, pakanaka pakadaro, asi ndiri kutonzwa kuti tine mumwe zvakare muteereri. Hallo kola. Hallo. Hallo. Manhamba
sisamelele lo mlaleli sathanda njalo okwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Ubalance moyo uthi ngicela ndingifonele ngingene ehlelweni manje. Yesi, lazo inombolo zakho siza kuchayela. Abanye nyaxolisa beligcwele lapha kodwa inumber zeniseziginywe lucingo lwami senelisi ukuzivala, kodwa hayi likhulu liqhubeke lisixhasa. Sizabuyela njalo kuwe Nkosazana Mahlangu. Ungathini njalo ngomthetho lowo? Sesibone ngani kulokubi kodwa okuningi, ungathi kuningi yini okubi kumbe okuhle ngawo, lanxa nje ungabi ngomthetho usamelela ukuthi kulungilungiswe?
Njengoba phambilini ngokuhle sikubonayo ukuthi kuyavikela labantwana, kuyavikela, kuyachasisa ukuthi xa sikhuluma ngezokuchada ezokuthathana kumnjani eZimbabwe. Kodwa i-section nale nje esikhala ngaku section 40 ukuthi hayi bo, ingani ifuna ukubhiliza umthatho? Ngoba kuningi kucacile khona lokhu, kodwa emfundisi abantu sikunanzela kakhulu ngo-section 40 esoke sibuyelela ngayo kakhulu ukuthi sikananzelela ukuthi kulo mnumzana athi khuluma laye lapha esithi khona omama bazagijima bayayithatha bayehlala labo baba, singawunanzela kathi sabafelokazi abaningi yobasethagethwa ngobaba. Umama uyathetha ngumfelokazi sakhala kumane sadidekile ubaba abuye amduduze ahlale la endlini, abaningi bathathela iy'mpahla zabona. So kathisi okungangokuthi emthethweni bazawusethathele komthethweni ngoba ubaba uzathi yimi esengihlala endlini yakhe besengiyi-dependent yakhe besengidiphenda kuye, impahla laphayana abantwana abadibesendlini abathiwe ngobababo iyahamba, izindlu zizahamba ngoba uma sokushiyewana equally kompana, ngoba sekulofakazi ukuthi ubaba lo ubuya wazohlala endlini njalo ubedephenda khonapha besiya lokhu nalokhu. Yinto embona ngani u-section 40 vele akadingakali, ngoba lapho ngani siyakhuthaza ukuthi khona ukuba lo makhwapheni kube yinto enhle.
She's actually bringing an interesting point. The last caller said, Msunduzwan Ndlovu said, women will be taking advantage of men, going from one man to the other, sharing the property. But she's saying actually it's even happening the other way around. Some men are targeting widows with property to cohabit with them. So in the end, it may apply to them. And we have Pran Ndebele, Utilinjani, Msakazi ngoproud Ndebele ngicela lingichayile ngise South Africa ufakile ke inombolo zakho hayi siza kuchayela ucingo sikhulume lawe Mnumzana Ndebele.
Hello caller. Hello.
Hello.
Hey makadi yenyu.
Hello.
I'm good.
Zvinobonga makadi yo.
Ai what? Pe ufungwa dzenyu tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Anderson said that and rebo Cape Town.
Eh taurai tinzwi. Munoona sei nenya yebhiriri?
Considering what's happening in Zimbabwe, this thing is very right for Bacha Nyugudwano. Bacha Kanganofunga, the key issues affecting our nation over our face, this small problem, I understand.
Mm-hmm.
So, politicians, they are just playing with people's minds so that they divert my issues that are more important, that is key to the well-being of the people at the moment. Then we focus on this law, you see.
Thank you very much for your contribution. Ms. Lucy Chivasa, our human rights expert who's here with us, you've just heard what the caller is saying. He's saying that parts of the bill he's really happy with because they protect the rights of children born out of, shall we say, the Chapter 37 that the other lady was asking about, or that marriage with a wedding. What's your view? But he's also saying maybe it's also a diversionary tactic, to divert people's attention for what's going on in the country at the moment. What's your take?
Oh, okay. On the issue of it being something to divert people from the issues happening, I kind of don't agree with him because, like I explained at the beginning, that the background of having these bills coming up is we are trying to align our constitution, our laws, our existing laws to the constitution. Like the issue of age that I said, that in the past, the Marriage Act allowed children who were 16 years of age to get into marriages, where international standards say that a child is someone who is 18 years and below. So we are actually aligning the law, but as a constitutional expert as well, I must say I'm not even happy at the test that we are moving with to align our laws. So for me, I hear what he is saying, but it could be just coincidence that the bills are coming up at a time where, as a country, we are going through stuff as well. But he is right. The bill is coming with some protection on even the partners, the parties to the marriages, because there's a part that also explains that there's equal obligations and maybe equal, they have their rights. Are equal, because in the past, mostly, it didn't matter whether your husband is about to sell matrimonial property without your consent, because as long as it's in his name, automatically he can sell it because it's his. So it's also coming with some empowerment and issues of who owns what and what contribution is coming in, because we actually had to prove contribution to the extent of can you bring the seeds of the things that you've bought, and stuff like that. But this bill is saying parties of civil marriages will be like equal partners. And for me, it's something that is progressive. It's kind of unfortunate that we are aligning a 2018 constitution almost 6 years later. It's the test that we move with, really. But it's something that we needed to do, because it also addresses the issue of child marriages. Because if someone is getting their child into an arranged marriage at 16, we couldn't really get them arrested, but we can see that this is a child that's getting married. And allow me to also just say it now, because maybe someone may not ask it, that I think the other thing that the people need to make noise about and submit to the parliament is that the bill is actually silent on what happens when someone gets their child into a marriage, like what happens in the event of child marriages. The bill says it's not allowed, but what then happens when it happens? We need it in black and white.
Also, maybe before I let you go, what can people out there who are listening do to make sure that their voice is heard? What are their rights to, you know, to feed into this bill before it's actually enacted into law?
The parliamentary portfolio committee in charge of the bill, like the legal portfolio, they were going around doing hearings, so people can attend hearing my views. Because I just arrived, I'm not sure. I was about to check if the hearings are done already, because I was away. But even though the hearings are done, like in the event that the hearings are done, because I'm the satellite catcher, I've seen it on the ground, in the event that the hearings are satellite, people are still able to submit written submissions to the concerned committee and tell them, they have the right to submit.
Thank you so much. Please hold on. I think we have another caller. Hello, caller.
Yes, Miss Makabini.
Tiri wadi, tukutawara nani uyeje murikupi?
Tukutawara na Robert.
Mm-hmm.
Ziri kuno ziku Nigeria, South Africa.
Ehe, taurai wopungwa zenyu tinzwi. Muriku inzwa, iri mudandarwe.
Oh. Ya, tuku inzwa. Ma, uni randu mitapande kuti... Tingaiti, this is a disaster in the cooking.
Same murukuda.
Tukuti susu... mamiri yejise edu. Agara ari kwa dambu ziko.
Mm-hmm.
Nekuda kwe... kuchiwa kana kunekuda kwe kufandana. Niwanu ari kunzekwe nchato. Kurukuitwa. Niwanu yushirumi.
Mm-hmm.
Zichipa kuchema kwa kanyanyisa. Kuna namai waka wani kwa zi kwa mchemo. Mkati mizimba.
Mm-hmm.
Saka nukuti nini this act yirukuda kutuwa nisa. Yirukuda kutu hitu ya mendi. Minugwezi asho yiripo. Zirukuda kuto konzeresa izi ni mo. Kupazi tupa kune mza mo.
Sorry there, our caller was actually saying he's not very happy because he says now he feels like it's destroying the fabric of, you know, the constitutionally or, you know, the recognized marriages that used to be there
before. Yes,
that's
what most other callers were saying too. Yes, this is a wela kuwe nkosazana makoto nga mahlangu busizo abanye bekhuluma lapha abalaleli bethu kanye lengcwethi legqothe silalo ecingweni uthini ngaba kuchoyo lawe njalo kuyinokubonayo ngalolu da.
Ngobona ngalolu daba ukuthi wena nje ama hearings engakayenziwa abantu abahambe ngokunyengi babo xa ingabiza imali esigabeni abahlala kuze bayayikhuluma. Ngiyawathi ama bills ama hearings la kwayenziwa kuziqinti zonke they are talking a province kule one kule one. So nxa ingasaba ngakhona bengayahlaba umkhosi kakhulu kabalande u-MP wabo kumbe usenator wabo bayemtshela izisuthu zabo ukuthi wena nxa usufika ngale parliament usimele ukuthi uthi ngezizathu lezilangalezi ngalezi. Okukhulu okuqakathekileyo ukuthi khona u-section 40 lo simnanzeni ukuthi khona uyacontractitha ilungelo lomthatho ezindlini ngoba i-marriage contract part 1 to 2 especially chapter 37 kwayo ngu-5 11 i-contract nxa sokuzavumela ukuthi omunye umuntu ayephula i-contract aphinda a-enjoye abenefithe ekwephuleni kwakhe i-contract yababili lapha mina nguzwisisi uhamba njani sesinanzela futhi khona ukuthi khona khona lapho nxa singananzeli ukuthi khona kumele kube lokuthi yokuqiniseka ukuthi khona nxa sithithi umntwana ngumuntu le-18 years nxa sokuthe kwaphazamiseka watholakala ukuthi kumbe sekulo mntwana wenzisiliwe ole-18 ongaphansi kwe-18 kumbe kulo mama ngoba yathola kulawo mama abathi ngobheni abahlala lawo bheni 10 umama usehlezi ebheni 10 ongaphansi kwe-8 uyenziwani sigqibo bani ukuze sinxa sokwenzakele singaqasa ukuthi atazela sithi kathi kwele ukubhayibhana sinkuthi umthetho ibhili sikubeke vele ukuthi isigqibo sakho lesiyilesi sesesinazela futhi laphana ukuthi khona ama-traditional leaders la ukuthi khona asele mlando ukuthi khona kumele i-customer ama uthathana kwesintwini lokhu kube bakwenze kumesemthethweni benziweni nxa ungathola ukuthi esigabeni sabo bayakwazi kanti abangomahlalifane abawubusisa ngalo mthetho abazange bawenze ube semthethweni kube lezigwebo zabo ngoba singaba le mthetho naleyo kodwa kuthola ukuthi iyekethiso kayi-implement abantu bayayekela nje uthole ukuthi abantu bazihlalele sokufiwe sokusuka isikhathi sokuthi khona umama sengcindezele kumbe lo omunye sengcindezele akula into eyenzela so izinduna kumele zinike umlando la zeyowazi singavumela abantu ezabeleni zabo zibahlale ngomahlalisane nalana bengawathethanga osemthethweni kumbe umuntu angene ongekho emthethweni isigqibo sabo yisiphi nxa umntwana esethe wendisa isigqibo sakhe yisiphi but engiqakathisayo engifuna ukuthi abantu kunanzele ukuthi umthathwe i-contract yabantu ababili especially u-section 37 ongu-511 umthathwe i-contract nxa usowuviolate i-contract angeke uthi wena osendlini owoneleyo i-contract siqanywe ngomunye wakho besikhala lawe usuphinde ujeziswa futhi ngoba lokho ukujeziswa wena ovele usujezisele ngokuqanyelela i-contract ngophulela i-contract yakho kodwa usuphinde uhlawuliswa futhi nxa ukuthi izithukuthuku zakho sezithathwa ngomunye umuntu
ngomunye hhayi kuyezwakala hhayi sibongile umbono wakho ume khonapho ecingweni sithathe umlaleli
hallo caller.
Hello.
Ehe, tukutawara nani uyezwe murikupi?
Ndirotaura na King D kuba South Africa pana.
Aiwa makadiko King ku South Africa uko.
Ah King varipo. Ndinda achiona sokuti hamone here kuti inini vanhu vari kupalea minda vari kutoti tadza kuti gadzirira zvinhu zvekuti nyika inake. For 37 years tachirarama muraramo mukuwanana. Vazonoti nhasi ozoti hati chinhe mitemo. Vatadza kushinya mitemo yekuti nyika inake mainvestors auye. Avhurirwe nzira dzekuti vauye kuzoita mari muZimbabwe ichinje tidzokere kumusha.
Saka imi muri kuti pari zvino vadai vamboona zvimwe kwete zviri kuitika izvi.
Hazvina vane musoro wese kuti for the past 40 years tachirarama tiri. Tiri muwanano idzozo dzagara dziripo of course kana dzasingamireve chinhu but takararama for 40 years apa nyika iri kutsva vanhu vaizvozvi mukutaura MDC yanga ichibloka kuti zvisaitwa handimaona kuti vaakutosvera vasina basa pane kuti vasvere vachitaura zvekugadzira nyika handimunoona zvandiri kutaura zvino zvinoshungurudza kuti shuwa vanhu vanosvera vachichinya mitemo yekuda kuroora vanonzwa munhu wese ari kutaura zvekutoti mutemo wacho hauna kutinakira unoparadza dzimba ndozvingasvera zvichita vanhu izvozvo pane kuti vagadzire kuti vainvestors auye vavhure mabhizinesi tidzokere kwatakabva kuraramo kuuchine mukavo Zimbabwe yedu
aiwa
ndofunga muonero wangu chete iwo wandaida kuti tingobatsirana ipapo
mashoko makukutu tinokutendai Mzware Chivasa Chimbopinda Itimbonzwa. Can you explain to us about this the section 40 which you were talking about, which seems to have rattled everybody?
Okay. Section 40, subsection 5, is the section that is, it is, I think according to me and the observations that I have made, it has overtaken the whole bill, like, people don't even now interrogate or applaud the bill for addressing certain issues like the issue of property rights and the issue of child marriage that I mentioned earlier, because it says that a civil partnership shall exist despite that one party or both of the persons are legally married to someone else or are in another civil partnership. So on the other side, that is one taku, vamwe vari kuti muchato wechihure, vamwe vari kuti zvazotaurirwei, sei tiri kuda kuti acknowledge kuti munhu ari kuita another civil partnership on the side. So for me, like I was explaining earlier to those that are just joining us, that I have had clients who, like, we agree that they are no longer in love, but they don't take the steps to have a decree of divorce formalized by a court, but it's known that they are no longer in love. Those people have been victims of those undissolved marriages whereby a marriage certificate still exists, but the parties have parted ways. So someone will just come with their marriage certificate 10 years later from wherever they are coming from, be it from Masingo, be it from outside the country, South Africa or America, and say, oh, I'm the surviving spouse. But we all know that you're not the surviving spouse. While you were away, you let your husband stay with someone else, and you did not do anything, whereas there are laws around that. So in as much as I have that appreciation that these marriages are contracts, there is law still that deals with breach of contract. Use those laws to attend to the breach than to wait for us to then sit and try to decide whether or not a civil partnership existed. So for me, from the day that I saw this bill, I've always looked at it as something that is trying to address the victims of people who, it's now common. I think maybe because or what, but men out there, they lie. One of these are marine, you don't even know Murungu, I'm a Muriache, they mislead you. And there are people who honestly get into these civil partnerships who end up becoming victims because the moment currently someone says, oh, I have a marriage certificate, here's my marriage certificate, automatically you know what I'm saying. But this act is saying these people who manipulate other people to come into these unions, because it's the same thing. For us, it's more like a greeting. kuti mranga kona oh charorwa rini kana vasati varorwa here. So there's also pressure on the girl child or on vana vasikana vasati varorwa to get married and men out there lie. And then hangu ndingoona kunge senyika handiti hasha dzedu dziri kubva pakuti mutemo wada ku recognize chinhu chagara chiri kuitwa. We cannot honestly we cannot sit and lie to each other kuti vanhu havazi kuhura vanhu vari kuhura. But I think kukurudzira kuti vanhu vahure but in the event yekuti munhu akuhurira what is a victim here because someone decided to be unfaithful to their partner. No, that person doesn't deserve to also suffer because haana kunge audzwa uchokwadi. Of course, I am not turning a blind eye. Kuneva anotorera vachiziva. Ndovandiri kuti iwo kana watorerwa munhu wako kana kuti munhu wako akakusiya akaenda kune umwe munhu. Use the law to address that.
Thank you so much. And I think that's a valid advice there for some of the women that are, you know, listening to say that if you are seeing that your marriage is not going correctly according to the lawyer, you need to take corrective steps rather than waiting and not going to address the issue and then having to suffer the consequences when your spouse dies. Start.
Yebo ke siyezwa njalo ukuthi silomunye umlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Hello.
Ye ngikhuluma lobani njalo ungaphikwelizwe.
Ngikhuluma college mntungane seZimbabwe, eZimbabwe Cholocho.
Oh, kunjani Cholocho?
Hayi, ngijana kancane nje.
Ye ungasipha umbono wakho ngalolu daba olusekhutweni.
Ya, umbono wami ngalolu daba. Ezindaba nxa uthi azinanzelele analyze mbonani ziyethusa yazi. Lokhu yazi kuyavuleka nje ama floodgate disaster, social disaster. Because mina ngithi ananzelela indlela okulethwa ngayo. I think that abantu abafaka izinto ezinja, they confused what. But mphinde ngiziphendule no, ezizinto seziyisikhathi nje sokugcina. Whereby uSathane sesisebenza kakhulu ngokokugcina kugcina for the final. Yeah. Kwenzela ukuthi vele uJesu efika, thola abantu begcwele ezoneni baningi kakhulu. Yeah. Bese ngisa lo mbuzo futhi kulothiyana yenza ukuthi akusoze kube le kuvunyelwe i-sex from 16 to 18 and yeah umbuzo
ufike 18 yeah
right nxa ingetholakala le-sex ubani ozabe lecala ijaha kumbe bhoti ijaha le ntombi yini ngoba bayakwenza abantu laba bevumelene la futhi amantombazana hamba phambili enzele ukuthi kuze kwenzakale khonoko lanxa kunjani. So ezizinto asizinanzeleni please 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 ezinye sezihamba esikhathi and ziphehlwa ngumoya wesikhathi.
Ye ngezinye indlela ye hayi siyabonga siwuzwile umbono wakho. Hallo caller.
Hallo sima zomirezi.
Tiri wadi tiri kutaona nani uyezve muri kupi?
Mdona mkuma kwa tii ndu Cape Town.
Taurai tii nzwe. Mungo ti gaga ngo wedu ya ina umira mushi.
Sisima afya kwa aparaka na wani chande tii gira chuta anzi mwa na wano zi ya gana muruma afa kwa uta sisi. Kwa chiru mwana mtona sisi.
Apana cha muru utzikira.
Apaka na wani chande mwa daka na isi gira tii gira gana mchato mkati 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 mkati
Ai wat notenda nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Ai wat our caller is saying he is totally against this bill.
Yes, most even, listeners are saying they are not.
Doesn't want to hear about it actually. He says nothing about it is good.
Yeah, njalo sithanda ukuxolisa kulabo abasinika amanombo labo kodwa singeni uproud Ndebele sizamile umoyo sazama singenanga. UDanyoni uthi linjani basakazi mina ngombono wami lokho ngibona kuzayenza kube labo mazakhela lesi hayi balalela soze silibale emphakathini lo mkhuhlane usazomemetheka ngani ngoba omunye lomunye uzahlala esengumuntu wendlela lokho sokuyikulahlekela kwesintu lamasiko ye ngombono wakhe he's still saying the same that most people are saying that this will promote promiscuity and other things siyabonga kakhulu. Ye ungaphosa elakho njalo Nkosazana Mahlangu uthini ngalokho bekuchiwo ngabalaleli.
Yeah, ukhathazo wabalaleli ngakuzisasile kakhulu kazi kodwa ukuthi sesingathi ibhili yonke imbi hayi. Lakhe ndiwa nthilo ekuqaliseni ngithe kulokuhle lokubi engathi ngesilungu ngibeyi ifauli. Foul, say foul and foul.
Yeah, ngingakubamba umlomo. Ngingakubamba umlomo kwenapho. If you can explain in English your point of view, you are saying people are saying there are more negatives in this bill, but there are more positives. Why do you say so?
Because people are only focusing on Section 40, where we are seeing it's a violation of a contract, a marriage, which is a contract.
Mm-hmm.
And also it also seems to be promoting or favoring the person who is having an affair rather than mm-hmm. the person who is in the marriage. It's more protecting the person. Normally, if someone is having an affair, your partner or husband, if one of your spouses is having an affair, it will take time for the one who's been to notice that. And then by the time you realize that is happening, someone is already having an equal share in your property.
Mm-hmm. Yeah. So what are the positives which you are pointing there?
The marriages.
And then the positives.
Yes.
So what are you saying are the most? Is mostly positive about the bill?
The positive, I think, is the customary law, the recognition of customary law, and the allow giving of powers of the traditional leaders, the chiefs, to. To administer these marriages. Instead of someone going to court and doing all this stuff, it's staying in the community. These are local leaders. Mm-hmm. And then also the child, 18 years of that's saying the clear definition of who is a child, 18 years and below. And that no child marriage can take place and no one below 18 years can consent to sexual activities.
Mm-hmm.
So that is a key thing.
Mm.
There's a lot of positive. And the property that a wife can inherit, or any spouse can inherit. So there's a lot of positive. For me, this bill, if we were to remove Section 40.5, it would be a perfect bill.
Thank you so much. Pane vari pano pa live feed yedu. Toti anzi wagona chitova arikuti ari pano pa Lillian Tendai Kasirai arikuti end of the world. Ernest Kelvin anzi ngavasiyane nezve marriage bill vataure nezvimwe zvekuvaka nyika. Pana disciple Gilson Madani re Lillian Tendai ari pano Kathy Mars AD Zinyama. Todzoka kwamuri human rights lawyer wedu Lucy Chivasa, in your closing words, how can women especially protect themselves when it comes, you know, when this bill actually comes into law, as they work towards this bill, what can they be looking out for to protect themselves?
Okay, as our parting shot, I just want our listeners to understand that Section 40, Subsection 5 is not overriding the fact that we have a monogamous marriage in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Under general law, in this bill, we still have that arrangement whereby we have one partner.
Mm-hmm.
It's still the same law. If you want Mosha, Arore, Kazai, Tiny Muchacho, Mosha, bigger, Kana Ichingori, Pondo, and that's in. If you look at this marriage as a contract, can a contract here, Iga Bridge, Kangara, Koram Temo, let's not ignore it and act like Tajigamuchira, because bill really clear could see touching or in that provision,
Mkazmumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
equivalent to chapter 37. Mutema husku mbumiza kuti arore umwe mukadzi ichingori mhosva.
Time yedu manje Ndoya jiganana, tunukutenda icha ezo. We would like to thank our guest here. We had Lucy Chivasa. She's a human rights lawyer who was helping us dissect today's issue and stuff.
Yes, and we did have Makoto Ngamahlangu of Women of Zimbabwe Arise. Would like to thank you, thank her very much. And this brings us to the end of our show. I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington. Let's meet again next Thursday.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying, continue to share our live. If you're just coming in, we were discussing the marriage bill, which is soon to be discussed in Parliament and maybe passes as a law. Thank you so much. And please continue to share our live feed and like it, share it.
Yes, and remember that under this bill, a partner now has a claim over the property belonging to a married couple if he or she was cohabiting with that couple, which many people are saying this section 40.5 is not good for the bill.
But some are saying there are also some positives. So join us again next week when we'll be looking at other issues affecting women. I'm Marvelous Mplanganya Huya again. Bye-bye.